kunyanga hazo mtungamiri wenyika wa Emmerson Mnangagwa wakakukwidza musarudzo vachiti vanodaro nyararo munyika vanopikisa vanoti izvo handizvo zviri kuitika kubva zvapera sarudzo nhengo dzebato retipusi dzakawanda dzinoti munyika hamuchagarike mutungamiri webato iri vanelson chamisa vaudza studio 7 kuti nyaya dzekupambwa nekushungurudzwa kwenhengo dzebato ravo dzinofanira kuferefetwa mumwe uyo akapambwa muharare nevanopfungidzirwa kuti vasori akatochwa ndikanzuro womuharare vaombera ishe nhende vanoti vana chiremba vachiri kuvavheneka kuti vaoneke kuti vakabayiwa jackson rainge rinei
tino chiremba vari kuzama kuda kuongorora vabatanidzi yasi vari kutsvaga zvakawanda wanda zvinobaya zvinovhiringidza zvakawanda pfungwa ropa mapapu inyange kushanda kwemwoyo chaio
imwe nhengo yeTCCC vanelson mukwena vakapambwawo kumba kwavo kuhighfoods vakasiyiwa vakandwa musango kumapinga kumashonaland west kunze kwekupambwa kwevanhu nhengo dzedare rebato iri dzaive kugara dzakasungwa nekuvhimwa semhuka vamiriri vedare reparamende vatatu vanoti muzvare maureen kademaunga vaosales siziva uye vasarenda kapoikulu vakasungwa mazuva akapera makanzura ebato iri akasungwa anosanganisira mutevedzere wameya weharare muzvare kudzai kanzombe clyde mashozera uye vasimbarisidhuve kubulawayo imwe nhengo yeTCCC vajohn panduki vanoti vanga vachifonerwa nenhengo dzefazi kubhikita uye svondo rapera vakatyidzirwa nerufu
ya ichokwadi kuno kubhikita hakuna kumira zvakanaka nhengo dzefazi dziri kurova vatsigiri veTCCC uye dziri kuvhundisira vatsigiri veTCCC vachivavimbisa rufu ini pachangu ndakafonerwa nekusenderwa mameseji vachindivimbisa rufu apa chinondishamisa ndechekuti maelection akapera ndoshaya kuti chii chavari kurwa nesu isu vatsigiri veTCCC
dzimwe nhengo dzebato reTCCC dzakaita savaalan tiri vepasi kuhurungwe navapita taonana dzakapisirwa misha kusara yave dota vamwe vakaita savashadrekana vekugokwe kabhuyuni vanoti vanoshamisika kuti fazi ichiri mumaruwa mavo ichivhundusira vagari kunyange sarudzo dzakapera kare
vakatouya kwavari vachivaudza kuti imi manga muri maagents takukushungurudzai zvokuti mukasafa gwendo guno hatimbokushayi muri vapenyu toshaya chikonzero chacho kuti chavanoramba chishungurudzirwa chii kana zano ichinzi yakahwina kofazi yacho chaachadako vanhu chii sarudzo vanoti dzakapera asi varongona vachingoenderera mberi
kuguruve madzibaba veshanduko vagodfrey chidhau vanoti vatsigiri veTCCC vari kutyidzirwa uye kunyimwa chikafu
so tiri kushungurudzwa kuno kuguruve vazhinji vacho havasi kutorara mudzimba vazhinji vacho vari kurara musango bhozi vanhu vari kuramba vachishungurudzwa chete kubvira pamaelections apera nanhasi vanhu vachete vachiri kushungurudzwa hamenoti kusiyana mafungiro emhosva here kusiyana mafungiro emhosva here kurarama kwatiri kuita munyika yedu
asi vanozviti mutungamiri webazi refazi munyika vakuda kwache mutsanga varamba mhosva dziri kupomerwa sangano iri
aiwa hatina vanhu vari kuthreatena vanhu bato redu chokutanga harina kumbogara rathreatena vanhu bato redu raikampena murunyararo mune zvakanaka endere takampena mune zvakanaka tawina maelection hatina chikonzero chokuti isusu takahwina maelection takapedza tochitanga kufamba tichivhundutsira vanhu panguva ino bato redu refazi riripo richagara riripo nokusingaperi ndosaka ichinzi forever associate
vanoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanup f vafarai marapira vati bato ravo harishandi nefazi kuita mhirishonga sezvo ririro rakakunda musarudzo
iko takaita maelection maelection akapera pakavhotewa pasina kana munhu ambonza shungurudzwa pasina munhu ambonza anetsewa isusu takunda pamaelection tinozoshungurudzirai vanhu inini handisi kuona nhauro iri kutaurwa neTCCC nemusoro kana kuti nechiremerera chokuti tiipe nguva yekuti tinyanyoipindwa nekuti isu sabato zanup f tinoremekedza mutemo
asi TCCC inoti nhengo dzayo kunyange dzikamhan'ara dzinosungwa kana kuti mapurisa haana matanho aanotora magweta anenge achimirirawo nhengo dzeTCCC akaita savadrug kotat vanombosungwawo nemapurisa mutauriri wemapurisa assistant commissioner ponyat vati vanga vasingakwanisi kutaura nesuzvo zevanga vari mumusangano munyori mukuru weunited nations vaantonio guterres vanoti vari kushushikana nenyaya dzekusungwa kwevanhu muzimbabwe masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika nekunze ari kushorawo zviri kuitika kune vanopikisa izvi hurumende iri kuti vanopikisa vari kuda kuratidzira mushure mesarudzo dzavari kuti dzakabirirwa zvemhando yepamusoro asi vachamisa vanoti kuratidzira munyararo ikodzero yevana vezimbabwe iri mubumbiro remutemo ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godfrey mutimba